Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri gumi guru 17 2023. Makateerera kustudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvombotura befu mushure mekunge dare raramba kuchitambira chikumbiro chehurumende yeSouth Africa chokupikisa mutongo wekuti vane magwaro eZimbabwe Exemption Permit kana kuti ZEP vasamanikidzwe kubuda munyika iyi. Vamwe vari kuzviti vakabata chigaro chemunyori mukuru webato rezanu PF vanoti vadzinga nhengo dzebato iri makumi manomwe mudare reparamende. Vanopikisa veCitizens Coalition for Change vanoti paramende ngaitore matano. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvakambotura befu nezuro mushure mekunge dare repamusoro munyika iyi raramba kutambira chikumbiro chegurukota rezvemukati menyika iyi vaAaron Motsoaledi chekuti vabvumidzwe kuenda kudare repamusoro-soro reSupreme Court kunopikisa mutongo wekuti bazi ravo rakatyora mutemo padanho rekudzinga zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permit ekushanda pamwe nekugara munyika iyi. Asi mamwe magweta anoti vaMotsoaledi vanokwanisa zvakare kudzokera kumatare. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Dare repamusoro rakapa mutongo wekuti harina chimuimbo chekuti vaMotsoaledi vakaenda kudare repamusoro-soro vanga vane mutongo wakasiyana nevarainge rapa muna chikumi. Dare iri rakati zvainge zvaitwa navaMotsoaledi zvekuda kudzinga zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika kuzviuru zana nemakumi manomwe nezvisere kana kuti 178,000 zvainge zvisiri pamutemo sezvo vasinawo kunge vasuma zvizvarwa izvi nezvedanho ravo. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanotsanangura zvakataurwa nedare.
Nguva haisati yakwana yokufarira kana kuita mhemberero danho iri nokuti Home Affairs inenge ichingova zvene mamwe matanho ainogona kutora.
Asi vaShumba vayambirawo kuti vaMotsoaledi vane mukana wekudzokera zvakare kumatare kana vasina kugutsikana.
Pane zvaazvataugwa neHigh Court muPretoria kuti vanofanira kuita zvavasina kunge vaita. Vakai ivo vanofanira kudzokera kuvanhu vakabata Zimbabwe Exemption Permit voindazve kumasangano anogira kodzero dzavanhu vachinanzurudza kana kutsvaka mufungo wemasangano iwavo nevanhu vari paZimbabwe Exemption Permit nevamwewo mastakeholders kuti zvoitwa sei kana kuti zviri mugwara here kuti imisiwe Zimbabwe Exemption Permit. Saka vanogona futi kudaro voti tava kudzokera.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kumabasa mukomiti inoona nezvemagwaro eZEP yeZEP Coordinating Committee vaEdward Mchatuta vanopawo maonero avo panyaya iyi.
Isu seZEP Coordinating Committee tinotambira mutongo wakapiwa nedare repamusoro rekuPretoria, asi hazvigadzirise matambudziko edu parizvino nekuti hatisati tanzwa pamire minista weHome Affairs nokuti parizvino ari kuti achiri kuongorora gwaro remutongo wakapiwa uyu. Tiri kutya kuti pamwe anogona kukwidza nyaya iyi kumatare ari pamusoro.
Asi sachigaro wesangano rinorwira kodzero dzezvizvarwa zvedzimwe nyika muSouth Africa kare African Diaspora Global Network Dr. Vosimuze Sibanda vano tavaone vamsaledi vachidzokera kumatare kunokwikwidza mutongo uyu.
Vano vanogona zvavo kuti vaite petition kuti vaende ku constitutional court kana vachida kutambisa zvavo nguva nekuti tinoona kuti kuti vahwine nyaya iyo imhosva iyo kucourt hazvioneke kuti zviri nyore nekuti nyaya yanga vachiuya nayo yekuti decision yavakatora haisi pasi pepaja haitomboiti nekuti vakatadza kutevera procedure chavanga isiri pasi pepaja.
Vatiwo gakava iri rinopedzwa nekutaurirana.
Saka tiri kuona kuti iko zvino chingangoitika ndekuti vachimirira kuti vadzoke vatange pasi.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinorwira kodzero dzevanhu reSouthern African Liaison Office kana kuti SALO vamunjodzi mutandiri vati mutongo uyu vakakosha panyaya dzekuremekedza kodzero dzevanhu.
It's a very positive judgment panyaya dzekudzivirira kodzero dzevanhu nekungomeka sure kuti vane simba vanomeka madecisions avo vachiconsider upenyu hwevanhu nenyaya dzekodzero dzevanhu.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zvichimirirwa nemasangano anorera kodzero dzevanhu akawanda kusanganisira Helen Suzman Foundation neConsortium for Refugees and Migrants in South Africa uye Zimbabwean Exemption Permit Holders kana kuti ZEPHA. Asi vari kutsigirawo kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvidzingwe ndevesangano revanotyaira magonyeti reAll Truck Drivers Forum and Allied South Africa. Magwaro ekupa mukana vana veZimbabwe kuti vasande akaparurwa muna 2009 achinzi Dispensation of Zimbabweans Project asati ave kunzima ZEP kutanga muna 2014. Muna 2021 vamudzvaledi ndipo pavakatanga kuti mapepa aya aingosvika kumagume kwekushanda kwavo kunyange vakazovedzera kaviri kubva panguva iyi. Dare rakavedzera negore kusvika muna chikumi 2024 kushanda kwemagwaro aya. Zvakabuda mukuverengwa kwevanhu muSouth Africa zvinoratidza kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika miriyoni imwe chete ndizvo zvakawandisa munyika iyi kudarika zvimwe zvekune dzimwe nyika zvose. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Kurwisana kuri kuenderera mberi pakati peIsrael nechikwata cheHamas apo America iri kuedza kuita hurukuro dzekuti vanhu vari muGaza vava nerubatsiro. Gurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vanoti vaita chibvumirano nemutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu chekuti vari muGaza vava nemvura, mishonga nezvimwe. Nhaurirano idzi dziri kuuya apo mangwana mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kushanyira nyika dzekuMiddle East dzinoti Israel, Jordan neEgypt. Vanhu chiuru chimwe chete nemazana mana kana kuti 1400 vafa muIsrael, vamwe zviuru zviviri nemazana masere kana kuti 2800 vachifa muGaza. Reverend Eve Mudambanuki vekereke United Methodist iri kuKansas muno muAmerica vanoti maKristu mazhinji havana divi ravakarerekera muhondo iyi uye vari kunamatira runyararo. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMarvelous Musanganya uye weStudio 7.
Tiri kuone kusadzikama kwakanaka kuri kuitika kunzvimbo inoyera iyo Mwari wakatuma Jesu. Makereke kana kuti maKristu nevanhu wese kungofa kwevanhu hondo hachichiri chinhu chakanaka. Hondo ihondo inoparadza, urwengo runokonzeresa zviripo. Saka zvinokanganisa magariro evanhu pasi rese, nokuti madziso evanhu pasi rino rese akatarisa kuIsrael, ndo kwakabva muponesi wedu. Asi tiri kuone kuti mhuri imwe chete iri kurwisana, wari kurwawa wana vaIshmael nevari kurwisawa Israeri ndo yakadiwa naMwari. Saka tiri kuonakuti rwengo runosvika pakadari.
Panguva iyoyi imi semaKristu muri kuwanikwa muchiita chii kuitira kuti zviri kuitika munyika mbiri idzi zviwanikwe zvichisvika kumagumo?
Basa remakristo kurudzire runyararo. Saka kana zvisingapawe nerunyararo pasi rese, ndipo patinomira sevanhu vakasikwa mumufananidzo waMwari, sevanhu vanodairi muna Mwari. Hapana paunoti awa mapalestines kana kuti awa vanhu ngevechiisraeri, awa vari nani awa vasi nani. Ngoti dai paite kubvumirana kuti runyararo ruwepo sekutaura kunoita Psalm 46 paverse 9 kuti Mwari anokonzeresa kuti hondo dzipere. Saka ndoo munamato wedu kuti hondo isatapukira nekudenhawo dzimwe nyika kuti dzipinde muhondo. Asi pawe nerunyararo.
Muri kuwanikwa muchibata minamato here?
Kubva pakatange hondo iyi takatange kunamata. Ndinodatarisira kuti kana maconferences echechi yedu United Methodist vanhu vari kunamata. Pasi rese kune makristo tiri kunamata. Asi tinoona zvekuti chinhu chakaprofitwa namambo Jesu echidaro kuti mumazuva ekupedzisira kuchava nehondo.
Vanga vari Reverend Eva Mudambanuki vekereke United Methodist iri kuKansas muno muAmerica vachitaura naMarvelous Muhlanganya wewe Studio 7. Marvelous abatawo Sheikh Ishmael Dua vesangano reUnited Supreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe avanoti vanotsigira nyika yePalestine muhondo iyi. Ngatinzwei divi ravo.
Mamamuzi mshinokosha ntine njimbo na tuzino kosha kwa tiri kumeka kwa tinofesa denko zoya kumadina kwa karigo prophet wedu na ipa papa pakabeke wana Jesu hapa. Saka sezo atina chimwe chatinga ite kutitiwa batine kumbeko kuti ngatire imina mato kuwe nerunyararo uye zema Americans ngavarege kuramba chikurudzira moto kuda kuzviita saiwo mapurisa enyika yese pasi ngavatye Mwari. Asi chimwe chandokurudzira ndechekuti nyika dzemaarab ikoko vamwe vacho ngavarege kuita vatengesa vachidya nemaamericans vachitengesa uyezve tinokurudzira kuti resolution akabatwa kuUnited Nations ngaapurimendwe iyayo ende mushonga wacho kupa nzvimbo dzavakapamba varidzi vepalestina nokuti maisraelite vakapamba nzvimbo dzevaridzi.
Pane vamungati imi sesangano renyu rechi Muslim muri kutsigira here?
Zvangofanana neZimbabwe zvantimirenge yakapambwa taitsigira vasununguri verusununguko. Taitingatsigire sinisi Israel ndiana sinisi vamuve ikoko. Ndinotsigira ava nokuti ngavapiwe nzvimbo yavo ndeyavo ende chamafanira kuziva ndechekuti iyi inonzi Jerusalem inosenzeswa nezvitendero zvitatu Muslim inosenzesa ipapo makristu vanosenzesa ipapo nemajuzi chaivo chaivo vanosenzesa ikoko. Kwazi mapalestinians tine mapalestinians vari machristians vari ipapo. Mapalestinians havati mamoslem chete. Kune mapalestinians variji machristians vamwe vachipinda chechi yechijew asi vari mapalestinians kana vesewo ndovakurayiwa. Kwete kurayiwa mamoslem chete, kukurayiwa munhu anonzi mupalestinian.
Pane zvamuri kuita here sechitendero chemamoslem mukuedza kuti hondo iyi ipere?
Isusu tiri kuita minamato yakaomarara nekunyora mastatement kuvanhu ivo magrese nana United Nations dzaiwapa hondo ipere vape varidzi vavo nzvimbo dzavo.
Vanga vari Sheikh Ishmael Dua vesangano reUnited Supreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe vachitaura vari parunare kuHarare naMarvelous Muhlanganya wewe Studio 7. Mumwe ave kuzviti ndiye munyori mukuru webato rezano PF vatafadzwa manyika vanoti vanyora tsamba kumutauriri wedare reparamende vachiti vadzinga nhengo dzebato iri makumi manomwe dziri mudare reparamende vachiti dzakasarudzwa zvine uori mukati nemutungamiri webato iri vaemarson munangagwa nemudzimai vavo. Vari kunzi vadzingwa vanosanganisira makurukota anoti amai Barbara Rhodes, vajulai Moyo, vawinston Chitando nevamwe. Vamanyika vaudza Studio 7 kuti vapa mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda tsamba iyi. Hatina kukwanisa kubata vamudenda kuti tinzwe divi ravo kana mabharani wavo wedare vaKennedy Chokuda. Asi vanokokera bato rezano PF mudare reparamende vapupuraito Garepi vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti havana kuona tsamba iyi.
ndaenda kuregistri parliament izvozvi ndaonzwa message yenyu ndichinotarisa kuti kungava netsamba here yakafanana neyamuri kutaura handina kuinzwa hakuna tsamba yakadaro ndikabvunzawo kuti kungava nemunhu here unonzi Manyika wadero asvika achitaura nezvezanup f handina kumbonzwa ini misa government chief whip anobva kuzanup f ndiri nemumiriri wamamp muno muparlamendi handina kumbonzwa tsananguto dzakadaro dzichibva kumusangano kana pane chavanoda seleadership yedu yomusangano inondiudzai misa chief whip hakuna zvenyaya yakaita saiyoyo
saka nyaya iyi ingava iri kubva kupi chaizvo vatogaripi semaonerenyu
thingi inongova fake it's a fake story it's not a true story but I think you can go back to whoever told you and find out kuti akauya netsamba kuparlament kana kuti wakazivisa vanhu vacho ivavo ungavani uye wakaonani uye wakasvitsa kupi
vari kuti vakaisvitsa ka kuhofisi yava mudhenda
ndaenda kuregistri ndaenda kwese kunosvika matsamba kuparlamend hakuna tsamba yakaita saiyoyo so I think it's just the fake just fake thing that is coming from maybe some funny characters on social media but that's not true you can ignore it
vanokokera bato rezanup f mudare reparamende vapupura itogarepi vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera Blessing abatawo mutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vapromisi mukwananzi
hatina zvakawanda zvatingataura hatisi vezanup f muka asi tazviona kuti munyori mukuru kwezanup f vamanyika era mutauriri weparamende achirekoda nhengo dzeparamende dzekubato ravo hatizive zvemutemo zvakanyanya asi maonero edu ndeyekuti vamudhenda vanofanira kungoita zvavakaita kurevawo vetripc kuita zvavakaita izvozvo kana vezanup f vane kakukunyuta kavainako vanozoenda havo kumatare edzimhosva
zvii zvamuri kutarisira kuti vamudhenda vaite
kutarisira kuti vamudhenda vaudze dare mapane kaimpisa zanup f harikolewa vaudze zeki kuti kwaane mavhakansi 70 mushure mekurekolewa kwenhengo dzeparamende dzezanup f asi takanyanya kukosha kupfuura zvese ndechekuti kana zvadaro tinenge tine taane mamps anosvika ku100 varikolewa munyika yezimbabwe
izvi zvinorevei vamukwanani
zvinoreva kuti tinenge taane constitutional crisis kana taane constitutional crisis zvinoreva kuti hurumende iripo inenge isisina kuzadzikana haisiri pamutemo hapasisina hurumende pakufanira kuti padzokerwe panoitwa sarudzo idzva dzinenge dziri pachena semataura taatingoita fresh free and fair election zvabva zvaikone kuchimbidzika nekurekulewa kwaitwa vanhu vezanup f nasecretary general wavo vamanyika
mutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vapromisi mukwananzi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 mukuziya nezvenyaya iyi Blessing abatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Pedzisai Ruhanya avanotungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute
chiitiko chinoda kuburitsa pachena kuti zvinogara zvichiitwa naspeaker of parliament akamirira zanup f vamudhenda ava vajekobhu mudhenda vanovaivo secretary for legal affairs nezanu zvinhu zvisina maturo zvinhu zvisina zvazvinoreva
nechikonzero chei muchidaro vamudhenda akavari kuti vari kungoteedzera mutemo
nokuti kana tikatarisa tsamba yanyorwa navamanyika i tichitora zvaitaurwa navamudhenda nevamwe vezanup f vakuru vezanu vachiti kana tsamba ikange yauya before speaker of parliament basa rakwe harisi rokuita inquiry harisi rokutarira mafacts harisi rokuongorora kuti anyora ndiani ane kodzero here haana kodzero ndoro kungoimplimenda ndere kudzinga zvino chitsvambe kuna vamudhenda ndechekuti netsamba yanyorwa navamanyika iyi tichitevedzera precedence yavaisa kunyanya vachidzinga vanhu veopposition sezvavakaita kudzinga vanhu vecc vachishandisa munhu akangozvitsekedza jera anonzi chavangu vanofanira kunge vachidzinga vanhu vezanup f ava
asi pane zvakakosha here pane zviri kuitwa izvi varuhanya kana kuti kungodzingirira mhepo
hazvina zvezvinoreva kudzingwa kwevanhu vecc hakuna mumaturo zvikiitwa inamanyika zvakaparara sokuparara nokuora kwakaita zvinhu zvakaitwa navachavangu asi chichitsvambe kudina vamudhenda vanhu vezanu kuti we cannot have one law for zanup f and another law for the rest of us The law must treat vanhu equally. And nokuziva kwedu kwepolitics dzomuno tinoziva isu kuti uyimanyika uyo hasi indiri musekedzari weZANU-PF. Chavangu hasi indiri musekedzari weCC. Hana simba rokuita zvakaita.
Saka poitwa sei kuti paramende irambe ine chiremera varwanya?
So vamudhenda kuti paramende ive nechimiro, kuti nyika yedu ine chimiro. Zvimatsamba izvi zvinonyorwa nevanhu vasina kodzero yekunyora hazvifani kubvumirwa.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika, Dr. Pedzisai Ruhanya, vanotungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute, vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vechidiki vakawanda munyika vanoti havaoni hurumende ichizadzisa zvairi kuvimbisa kuti ichaitira vechidiki kuitira kuti upenyu hwavo huve nani mumakore mashanu anotevera. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvinotevera mashoko egurukota rezvevechidiki Vatino Machakaire, avo vakaudza Studio 7 nezuro kuti vechidiki vanofanira kugadzirira nhapitapi yeupenyu ichaunzwa nebazi ravo.
Tine matambudziko anga achisangana nevechidiki kunyanya emabasa nebudiriro mumabasa avo evechidiki. Tichabuda nenzira dzakawanda dzinoita kuti tikwanise kuvasimudzira. Ndikutarisira kuti ndikumirira vechidiki. Kana ndichimirira vechidiki zvinoreva kuti pese panenge pachipindwa pane mikana yevanhu vese ndichawanikwa nchisa vana vechidiki.
Asi wechidiki aimbotungamira sangano rinomirira vadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe, Alan Chipoi, anoti muromo hauzarirwi nerwizi.
The same person watutora nezvake izvozvizvi, he was the deputy minister for the past 5 years. So zvinhu zvavakatadza kuita vachiri deputy minister ndozvavaofunga kuti vangakwanisa kuzozviita here nekuti vaminista nhasi. Zimbabwe haisi kuda mapoliticians anouya kuwanhu vachisela maideas. Takabva 1980 tichingoselerwa maideas kusvika pari zvino, but in terms of action hapana chinhu chavari kukwanisa kuita. So chishuwo chavo chakanaka, but chinhu chakanyanyokosha pamusoro pezvese ndechekutora mashoko avo omai some action.
Mudzimai wechidiki anoshanda nesangano rinomirira vechidiki reActivista, Muzvare Caroline Mutimbanyoka, vanoti muono webazi revechidiki wakanaka chose, naizvozvo unoda kutsigirwa.
I think nyaya yekuti ye access and awareness kuti vanhu vakawanda vazive ende vasvike ivo even into the rural space, in the peri-urban space, ende zvinhu zvizivikanwe. You know how it is when these programs are just known by a few people, the very few people vamunoramba muchingoona kumaprograms anenge anzwaona ningi ningi anzwana ningongo kuti ndakuisa zita rako palist and a few people will attend. What is it that is going to be done to ensure that maprograms avada kuitwa, they are rolled out kuma areas, even kune avo vari marginalized point kwekunze.
Mumwe wechidiki anogara kuMozambique ada kushandisa zita remadunhurirwa rekuti Maikoro, anoti kunyange vavimbiswa mukaka neuchi nehurumende haana tarisiro yekudzoka muZimbabwe.
Tobias Hlaya, tinodzoka sei muZimbabwe achiti hai muno kune mabasa? Iwo anhu aroZimbabwe wacho mabasa kuyashaya. Indodzoka zvangu ndouya futi ndotambura zvitoana ndione zvishomo zvanazvo kunge hatidzoki muZimbabwe. Tinongodzoka kuyadzona hama dzedu zvatingadzoki muZimbabwe mune mayuti. Autoshaya mabasa, basa ndevechiwindi, vechivhenda, ndobasa rake kuti tidzoke muZimbabwe izvozvo.
Wechidiki anoona nezvekuburitswa kwemashoko muHill Zimbabwe, Tapiwana Shechiriga, anoti hurumende inofanira kusiya rusarura kana ichiita zvirongwa zvakanangana nekusimudzira vechidiki.
Chikumbiro chedu isusu vechidiki kuti zvinhu izvi kana zvoti zvaitwa zvigone kuitwa pajekerere, zvigone kuitwa pasina rusarura, pasina kana kumbunyikidzana. Nokuti mazuva akapfuura kunyange nazvino tinoramba tichisangana nemaripoti ekuti vechidiki vanonyimwa mikana iyi, vanonyimwa zvinenge zvichibva kuhurumende kunyange mainput chaiwo kurimisa, nenyaya yekuti kuda dzimwe dzenguva vanenge vachisapota bati nesiriro riri muhurumende. Tese tiri vana veZimbabwe, hapana mukuru, hapana murefu, hapana mupfupi, hapana dangu, hapana gote kwavana veZimbabwe.
Uwandu hwevechidiki muZimbabwe hunosvika zvikamu 60 nezvinomwe nezviga zvinomwe kubva muzana, kana kuti 67.7%. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dunhu rekano muNigeria rakaita michato chiuru chimwe chete nemazana masere panguva imwe chete kana kuti 1800 ndokupa zvipo kune vakachata ava. Chinangwa chedunhu iri chaive chokupa mukana varombo vakatarisana nematambudziko ezveupfumi kuti vawanewo mukana wekuchata. Vakawanda munyika vanoti nekuda kwekushaya simba kuri kuramba kuchiita dhora remunyika, zvinhu zvave kuvaomera zvakanyanya kudarika munguva yadarika. Izvi zviri kuuya kunyange hazvo hurumende yakanga ichivimbisa veruzhinji pamberi pesarudzo dzanyamavhuvhu kuti zvinhu zvakanga zvagadzikana munyaya dzezveupfumi, zvikuru kunyaya dzemitengo. Mumwe muzvinabhizimusi achiri kusimukira ari panzvimbo yemabhizimusi yemurehwa center kumashonaland east vaonest madzara vanoti kudonha kwedhora remunyika kuri kubata vagari vekumaruwa zvakanyanya nekuda kwekuti mitengo yezvinhu inozoti kwirei kudarika kumaguta nekumadhorobha. Vanoti zviri kuvabatawo sezvo vanhu vachipedzisira vasarudza kutenga chekudya pane kushandisa mari kutenga zvinhu muzvitoro zvakaita sechavo chinotengesa zvekuvakisa.
Mari iri kuita kuwana mitengo iri kuti kwirei mbichana kunyanya kumaus dollars. Mari yedu yemumwe mari atigeza achatambirwa mafiti aya, saka zvaakutoonei pakutenga kana ikatenga chinhu nechenji 50 cents hautakwanisa kuwana chenji, hautonzwaga chimwe chaungatore ipapo. Zvinova zvinge zvakaoma zvekuti iri nguva aita budget kuti aitenga ichi ndoona kuchenji ndezvitenda chakati asi hausina mukana iwoyo.
Mukuru werimwe sangano revanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vasamero wadzai vanoti kushaya simba kwedhora remunyika kwave kukanganisawo nhengo dzavo dzinotenga zvinhu kunze kwenyika dzichizotengesa munyika.
Maproducts acho kuti apinde munyika mukwanise kuzoisa mitengo inoenderana nemacost amakatasana nawo zviri kutonetsa nenyaya yemachallenges atinoona paborder. Mukatarisa even supply some of my goods mamwe asi kutowanika even kumatakshop kune kune mamembers edu akawanda nenhau iyoyoyo kuti we are having machallenges paborder.
Munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti nekuda kwekuti vamwe vemakambani vanogadzira zvinhu munyika vanofanirwa kutotenga zvekushandisa kubva kunze kwenyika, zvinoreva kuti vanenge vaive kukwidzawo mitengo yezvigadzirwa zvavo, izvo zvinopedzisira zvaomesera zvakare vashandi vanohora mari mumadhora emunyika ayo asisina simba.
Saka kushayika kwesimba kwemari yemuno iriyo mari iri kutambirwa nevakawanda, zvinoreva kuti vakawanda havachakwanisi kutenga zvinhu zvavaikwanisa kutenga nezuro. Zvakutoreva zvekare kuti mitengo yezvinhu inotokwira nenyaya yekuti zvakawanda zvinoda kugadzirwa vamwe vanozviwana nekuti vanoshandisa mari yekunze.
Saka izvi zvingagadziriswa sei? Nyanzvi mune zveupfumi vari mukuru weCenter for African Governance and Development pachikoro chepamusorosoro cheDurban University of Technology muSouth Africa uye veimbove nhengo yeBoard Resume Trade muzvinafundo Gift Mugano vanoti:
hakuna kwandakanzwa kunoroorwa munhu neZim Dollar. Hapana mukwasha anoonekwa akakwana anoenda kunoroora neZim Dollar. Saka kana vevanhu maredi yenyika isikachatambirwi tiri kuitei nayo? Ngatimboisendeka paside tochiisa hwaro hunoda 5 years kusvika 10 years hwekugadzira kuti Zim Dollar izodzoka kana nyika yagadzikana.
Kukwira kwemitengo yezvinhu nekuda kwekushaya simba kwedhora remunyika kunonziwo nedzimwe nyanzvi kwaive kutokanganisa gadziriro yekurima yemwaka uno, sezvo varimi vakawanda vachimirira kuzoita chipatapata kumhanyidzana kutenga zvikwanisiro mvura yaturuka. Musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk chevechidiki The Connection na 8 PM nhasi manheru, apo tiri kutaura nevechidiki nezvematambudziko aunzwa nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvombotura befu mushure mekunge dare raramba chikumbiro chehurumende yeSouth Africa chekupikisa mutongo wekuti vane magwaro eZimbabwe Exemption Permit vasamanikidzwe kubuda munyika iye. Vamwe vari kuzviti vakabata chigaro chemunyori mukuru webato reZANU PF vanoti vadzinga nhengo dzebato iri makumi manomwe mudare. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Prasidis Jeremiah.
Soko isika tisenda bakuvi